Musangano nevatori venhau wanga wakokerwa nemutauriri wevakafano bata chigaro chemutungamiriri weMDCT Mozare Thokozani Coupé vaKalipan Pogen hauna kuenderera mberi kunyange yazvo vaPogen vasvika pamuzinda uyu. VaPogen vanonzi vaudzwa nevari kutungamirira chikwata chevechidiki vari pamuzinda uyu vapo gore-gore kuti vange vakasununguka kupinda kunoita musangano wavo nevatori venhau. Asi vaPogen havana kuita musangano wavanga vadaidzira vakazoudza Studio 7 paRunare kuti vanga vachifanirwa kuita musangano nevamwe vatungamiriri avo vazenge vabatikana kuuya.
Ndandichida kuita press statement. Ndaifanika kuita press statement yacho naSG. Honorable Senator Monzora na chairperson Honorable Senator Komich. Asi havana kukwanisa kuuya nekuti vanga vari they were with the lawyers. Saka vakandifonera kuti ndiuye sa spokesperson nditore information iyo kuti ikwanise kupa imi se media.
Vagore-gore avo vanovasa chigaro vechidiki mudunhu reHarare vati vange vachitarisira kugadzirisa nyaya dzeMDCT pasina zvekushandisa matare. Vagore-gore vati havaoni vaine chavakakanganisa pavakapinda pamuzinda uyu uye vari kutevedzera zvakataurwa nedare pamusoro-soro kuti bato ravo ridzokere paraive muna 2014.
Ndinoziva kuti handifanirwe kubvuma kuti mayouth aburitswe munomu ende ini handina munhu anofanira kundiburitsa munomu nekuti ndiri munhu weMDCT. Ndini chairman weyouth assembly yeHarare. Inini ndakabvumirwa nekoti kuita basa rangu sachairman weMDCT muno muHarare semabvumirirwo akaitwa mastanding committee members kuita basa ravo.
Vagore-gore vatiwo vakatyamadzwa nekuramba kupinda muzinda webato kwaitwa navaPogen vachiti vanga vachizovachengetedza kunyange hazvo vasiri pavanhu vakasarudzwa muna 2014.
Information and publicity ndo vakanganisa. Vaifanira kunge vapindawo mukati vaita press conference yavo sezvese anitagadzira zvese samazuva ese ndofunga majournalists vapinda mukati maona kuti mukati tanga tagadzirira.
Mutevedzeri wavagore-gore vaStanley Manyinga vana vatiwo kunyange hazvo pakatora nguva vechidiki vasinganzwisisani mushure memutongo wedare waiti Muzvare Coupé vafanobata matomo eutungamiriri vati vechidiki vakazoona kuti zvakakosha kutevedzera zvakaturwa nedare vogadzirisana kuitira kuti vafambire mberi sebato.
Zvaiita kunge papindira umwe munhu kuti tidzoke kumashure asi nawo nekuti zvaakuoneka kuti ndozvatinofanira kuita takuti ngatichifambeka sekutaurwa kwaitwa nekoti ninganga ari panzvimbo yakati ninganga ari panzvimbo yake munodzokera panzvimbo yake tofamba akatobuda nezviri kutarisirwa pamutemo wenyika tisarambe ndofunga ndozviri kukonzeresa kuti tidhonzerane focus yedu yochinja tichinetsana mumba pandoti focus yedu tinge tichinetsana nehurumende yekutadza kuunza chikafu patafura.
Asi vaPogen vashora zvakaitwa nevechidiki ava vachiti kana vaive vaine zvinyunyuto vangadai vakashandisa nzira kwadzo dzekuisa zvichemo zvavo. Vatiwo muzinda weMorgan Tsvangirai House mahofisi nekudaro hapafanhwi kugarwa sepamusha izvo zvapa kuti vaende kumatare kuti varimo ava vabviswe zviri pamutemo.
Kana kotora zvitu buda irumitira kuti tikwanise kuita basa ka. Havestauzi e-office ka, not a residence.
Vagore-gore nevamwe vavo vatiwo kunyange hazvo vasati vapiwa mapepa anoti vabude pamuzinda uyu vatoendesawo mapepa avo kumatare vachiti havafanirwi kudzingwa pamuzinda uyu sezvo vari kutevedzera zvakaturwa nedare muna kurume wegore rino kuti vadzokere kuzvigaro zvaiveko muna 2014 kusvika kwaitwa musangano weExtraordinary Congress. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vaMonzora vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumatare vaine chinangwa chekubvisa vanhu vari kugara pamuzinda webato zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.